mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 29 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pazana nemakumi mana nevapfumbamwe 149. Kanzuru yeChipinge iri kupunza zvivakwa zvinonzi zvakaiswa zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi mana nevapfumbamwe 149. Uwandi uhu hwakakwira mushure mekunge vanhu vanomwe vakabva kuSouth Africa uye vapfumbamwe vakabva kuMozambique vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave makumi maviri nevasere. Mumiri weMtasa Central vaTrevor Saruwaka vanoti vari kubatsira chipatara cheBonda Mission Hospital mukurwisa kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararire mudunhu ravo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Blessing yai yatotirovesa nehana. Henge iri tarisiro yedu nechishuwo neminamato kuti denda iri raingoramba richingoti nzvenga sedunhu reManicaland. Asi zvinhu zvatopinda mumusha, hatisakwanisi kuzviramba. Zvatoitika. Ende ndochokwadi chavepo. Taakutonetseka kuti nekusanyanya kutesta kwatiri kuita vanhu. Vangadaro vari mapfumbamwe chete here kana kuti namba iyi ihombe zvakanyanya. Uyezve bhodha redu reMozambique kunova kuri unzi ndokwakabva nevanhu vakabatwa nechirwere rine maburi akawandisa sekuti tiri kutoona kuti tatarisana nedambudziko hombe.
Zvino kana dambudziko ratopinda mumusha, zvinhu zvaita mamiriro azvaita aya vasaruwaka zvoitwa sei?
Saka kana zvadai meseji yandingadiwa kuti tipire kumhuri yekuManicaland ndezvekuti denda iri nderechokwadi. Hapana nzvimbo isingasviki denda iri. Kana zvatosvika maMutare zvakuda kuti zvinokwanisa kupinda kwaMutasa, zvinokwanisa kuenda kuNyanga, kuBuyera, kwaMakoni, kuChipinge, kuChimanimani. Nzvimbo dzese dzapanjodzi yedenda iri. Saka vanhu totochama kutevedzera mitemo yesocial distancing, kuedza kufamba takapfeka mamask kuitira kuti tideredze mukana wekutapidzana chirwere ichi.
Ko, zvii zvamuri kutarisirawo kubva kuhurumende?
Kurutivi rwehurumende tiri kuti onai mamiriro aita nyaya. Paakudikana kuti timire nevashandi vedu mafrontline health workers, vanachiremba, vanamukoti nevese vanoshanda muzvipatara, madhiraivha emaambulensi, kuti vawanirwe zvinhu zvinovakwanira. Takapiwa nguva yakakwana yekugadzirira chirwere ichi chisati chapinda mudunhu redu. Zvekuti dai kuri kuti tiri vanhu vakanyatsorongeka, chaizotanga kupinda kudai, tatochimirira zvinhu zvedu zvapopa nzvimbo. Saka maPPE ngaaende kuzvimapatara ese, kumakliniki, kuitira kuti vanamukoti vedu, vanachiremba vedu vakwanise kumira nevarwere. Nekuti hapana mukoti, hapana chiremba angada kundosangana nemurwere angangodaro aine korona iye asina kuzvidzivirira. Nekuti anototorawo chirwere ichi onotambudzira kumhuri yake. Saka zvaakutodikana kuti hurumende isimbe, iregedze kuita zvekungotaura isingaiti mabasa acho. Iye dzewo kutenga maPPE kwaakachipa, airegedze kunotenga sezvataiona kunzi N95 mask anombowanikwa $3 mune mamwe mashopu $4. Hurumende ngaiti matenga $28, ngaiende kunotenga zvinhu zvakachipa so that vanhu vazhinji vakwanise kunge vainazvo, kunyanya vanoshanda muzvipatara ava tinoti mafrontline workers edu. Saka ndo zvandingada kuti nditsanangure panguva ino, Blessing, kuti dambudziko ratomumusha iri hapasina fungidzo rekuti riri kuuya here. ma confirmation yona aitwa zvinozora kuti ndiyo minimum number yevano haana acho chirwere pachoko ari chebo namba inofana kunge yatopfuura saka vano veZimbabwe vanokumanika land ngati zvitambire kuti zvinotoda kuti tizvidzivirire zvachose chingogume panhamba shoma iyoyo
asi mungati zvipatara zvekumanika land zvinokwanisa here kuti zvinge zvichibatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi
blessing handina confidence kuti tiri ready ndinokupa semuenzaniso mudonzi redu remuamtasa pakadomwa zvipatara zvitatu bonda hospital pakadomwa zvakare hauna hospital ne old mtare hospital kuti dziwe maisolation center kubva zvakatanga nyaya yacho chingotaurwa hapana chati chatanga kuwakwa kuti tione kuti tingakwanisa kuzomira tichirwisana nechirwere ichi wepublic works vanongotenderera maplan anoenda achidzoka achienda achidzoka achienda achidzoka hazviratidzi agency kuitwa kwavari kuita basa ravo charisa kunana China kunana UK kunana Germany zvipatara chaizvo chaizvo zvinopinda vanhu mathousands zvaigadzirwa mukati mesondo asi kunoku tiri kuona zviri kutora mwedzi mitatu mwedzi miiri kuti tigadzire isolation center yeprovhinsi chaiyo saka tiri kuona kuti dambudziko renderekuti hatisi redi seprovhinsi kuti tingakwanisa kunyatsa kumisidzana nechirwere ichi asi kusava redi kwedu tinoona inyaya yekusangozvipira kwakakwana kubva kuhurumende kutaura hongu inotaura asi pakuzoita basa racho tiri kuona pane mukana wakakura uri kusaririra
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vachitaura vari parunhare vari kwamutasa kumanikaland nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro kusvika nezuro manheru uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose hwange hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe 5.9 million uye vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nechimwe 361,000 Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi kusvika nezuro manheru vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vange vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nezvisere 1.7 million vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nezvitatu 103,000 kanzuru yechipinge inonzi yakaenderera mberi nezuro ichipfunza zvibakwa zvinonzi zvakaiswa zvisiri kunze kwomutemo kupunzwa kwezvivakwa kunonzi kwasiya vanhu vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vasisina pekushandira umwe wevanhu vakapunzirwa chivakwa chavaishandira ndivasivonile nyamudeza vanove nhengo yeparamende inomirira chipinge west avo vanoti vakaparadzirwa nzvimbo yavo yavaigadzira mawindow frame studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekanzuro yechipinge kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sangano rinorwira kodzero dzevechidiki replatform for youth development rakanyora padandemutande retwitter richishoropodza kuputswa kwezvivakwa uku richiti kanzuro inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu sezviri mubumbiro remutemo wenyika ngati nzwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 navanyamudeza
kuchipinge uku kwaputswa zvivakwa zvinoita matemporal structures mutaundi pane mashedzi ekuti pataibvumirwa pangu pandaisenzera pacomplex yenational railways saka takabvumirwa kuti tiise mashedzi tione kusenzera ipapo tagarapo for more than 10 years tichibhadhara rent tichibhadhara zimura vamwe vamwewo zvavo vanga vasingabhadhari because they are not registered saka yangoputsa kuti zvinoizvi pauya cabinet enforcement yekuti chinhu chese chisiri legal chisina plani kukanzu ngachiputswe saka zvabva zvaputswa zviripo zvimakabhini zviaina econet zviyazvo vanhu vaiisawo zvimakabhini zvavo zvaana econet zvabva zvaputswa kutanga nezuro but zvatishamisa ndezvokuti takabva kubhadhara license china chishanu vanhu vaibhadhara malicenses vichitoaccepta mari dzacho like inini ndine zimura clearance im not an informal trader im formal trader I formalized everything. Saka, jese zviri in order, tax ndakabhadhara, license ndakabhadhara.
Zviri chaizvo zvanyatso putswa pazvivakwa zvamuri kutaura izvi?
Ya, kuchipinge kwaputswa zvivakwa zvinoti mashedzi, zvimakabhini zvema ekofeshi, nezvimagaraji zvisina plan, ndozviri kuputswa. Vanhu vazhinji vanosenzera mainformal traders, ndomaonga vari imomo, vaiswawo zvimashedhi shedhi zvavo mutaundi. Nenyaya yeunemployment, munhu unongoiswawo ashedhi kake obhadhara license kukanzuro. Saka vanhu vese vaputsirwa ava vaibhadhara license kukanzuro.
Kwairo vekanzuro vari kuti nenyaya iyoyi yekuputswa kwezvivakwa?
Vekanzuro vanoti is a directive yabva kucabinet yekuti haipikiswi. Saka chatoputsirwa asi mari yelicense takadi takabhadhara. Nekugaza uku ndangozwa vangu handina kuenda kugaza. Kugaza pane zvimwe zvinongozovawo zvimatoiresi. Kugaza hakuna mvura, vamwe vangozi putsai zvinhu zvisiri paplan. Ndozviri kuitika kuchipinga kuti chinhu chese chisiri paplan ngachiputswa. Nhasi vazopinda paN Richards. N Richards ine macontainers ayo ainodi, ainoisira semende neimwe yaiisira madrinks, zvese izvozvo ndazvauti zvaputswa.
Saka vanhu varasikirwa nepekushandira vangave vakawanda zvakadi?
Vanhu varasikirwa nemabasa vari more than 500 varasikirwa nemabasa vaizvishandira. Paitwa carpentry, panoitwa welding, chinonzi chikandiwa complex. Zvese izvozvo vanhu vatofanira vatoputsa vega kubvisa marata kuti zvichengeteke. Kuti mangwana kana tosa rodi, rosvika rinongoputsa ivapo. Saka vanhu vakawanda chose, vanhu vakawanda kwazvo.
Saka imi makwanisa here kunge muchiburisawo midziyo yenyu vasati vapedza kuparadza chivakwa chenyu?
Ya, ndakwanisa kubudisa ya, asi pandanga ndakuda kupedza kubvisa mazenge, marata epamusoro, vasongouya kundipwanyira ipapo ndikabva ndatiza. Ndopaifamba ndoza randaraisa papicha yaraifamba, ndaiputsa zvinhu zvazvo. Asi mawindow frame, basa rangu ndiri mawindow frame, zvese ndanga ndabvisa pachedhi iyo.
Avo vanga vari mumwe webakarasikirwa nezvivakwa zvavo kuChipinge vasionile Nyamudeza, vanhu vezvekare mumiriri weChipinge West vari parunhare kuChipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, chinoti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Johana Mamombe, Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova vakabvisiswa nedare redzimhosva mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti vatongwe nyaya yavo vachibva kudzimba dzavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo mudare pachikumbiro chakapiwa kudare nezuro nemagweta emadzimai matatu aya, mutongi wedare amai Barbara Mateko, vati vatatu avo vanofanirwa kubhadhara mari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo uye vasiri muhusungwa. Amai Mateko vachiwo vatatu ava vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo navo kamwe chete pamasvondo maviri uye kuti vagare pavakanyoresa kuti ndipo pavanogara. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vatatu ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati vafara nekupiwa kwaitwa vatatu ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Wapi wapeunza magistrate Barbara Mateko kuharawe magistrate court kwanga kuine magwetao wachikumbira kuti wapi webeo nekuti nezuru wakapinda mkoti ya kaitwa kushipatara kwa wala darazo gara kurotendro court kwa kuharawe magistrate court wapi wabeo wanzo wabada na mari $1,000 uyeze wanzi wa zipire kumapurisa kamwe pa masondo mawiri kusika nyaya yao ya pera, nyaya yao ichazuka mdare zvakare nomusi wa 13 Nyamavhuvhu 13 August ndopo vachadzoka kudare. Saka tinofara zvikuru kuti vakomana nevasikana magweta avo Rosaline Hans naJeremiah Bhamu warwisa kuti wawane bhero.
Mutevedzero wemutauriri webato reMDC Valuk Tamborinyoka vati sebato vari kushishikana zvikuru kuti hurumende iri kumhanyira kuda kunzwa nyaya yekuratidzira kwainoti kwakaitwa nemadzimai aya asi ichisiya nyaya yakakosha yekupambwa nekubhinywa kwakaitwa nhengo dzebato ravo.
Takaona hurumende ichinyanya kumhanya panyaya yekuti iye makaita demonstration sei makataura kuti vana vezimbabwe vari kutambura ndonyaya vari muworried about isiri kuti hurumende ngaiite kukosha panyaya yekubhinywa kwavanasikana.
Asi hurumende inoti haisi kuziva zvakaitika kumadzimai aya pavakapambwa uye iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika kubva musi wa13 Chivabvu kusvika musi wa15 Chivabvu wavakazowanikwa vari kubhindura. Asi vamwe vanoti hurumende haingati hapana zvainoziva sezvo munhu kuti abve muHarare achienda kubhindura achifanirwa kupfuura neparoadblock inenge iine mapurisa ayo anoda kuona mvumo yekuti munhu abvumidzwa kufamba pasi pemitemo yenational lockdown. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vanoti vanhu vazhinji havasi kufara nemabatiro ari kuitwa nhengo dzavo nhatu dzakapambwa dzikatochwa masvondo maviri apfuura. VaHwende vati vakadzi ava vachada rubatsiro rukuru kwenguva refu sezvo zvakaitwa kwavari zvichagara navo muupenyu hwavo hwese. VaHwende vati bato ravo riri kutaura nekushanda pamwe chete nevabereki vevakadzi ava kuti paonekwe kuti vangabatsirwa sei.
Zvinhu zvinorwadza, vabereki vacho varipo varogara vachingochema vachishungurudzirwa achizive kuti nhamo yatapiwa nehurumende nepamusara pevana vatichaikuita sei. Vana vachiri kuda kuti varapwe, vachiri kuda more specialized treatment.
Inini sebato pane zvamati maronga here zvokubatsira vanasikana ava?
Isu sebato tichishanda nevabereki vevana ava tiri kungopfanya-pfanya kuti tione kuti zviri pati zvino zvakatiomera mutsekona pakubvisa kuti munenge mune hurumende inenge ichiita izvi but ichizobuda ichiramba zvakare. Saka hatina vanhu vari kutichengetedza. Izvezvi vana ava vaakusungwa vachibva muchipatara vasati vazivana chiremba chedzaikumba vaakutorwa muchipatara vachienda kumajeri. So zvinhu zvinorwadza kuti nemubereki wese, ini ndiri mubereki dzemwana womusikana anonenge anotoita zira here ivavo. Saka zvinhu zvinondirwadzawo kuti kana chiona kuti vana vasikana vanenge vasunga kuti vamire munyaya dzepolitiki vozoitwa zvezvaitwa vana ava.
Avo vange vari munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette inoti nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakatadza kutengera nyika petro nedhiziri kunyange hazvo mitengo yazvo yakanga yakadzika zvakanyanya pasi pose uye mumigwagwa muine motikari shomanana. Bepanhau iri rinotiwo kudonha kwakaita dhora reZimbabwe kwave kukonzera kurudziro yekuti Zimbabwe ishandise randi rekuSouth Africa kusvika zvinhu zvagadzikana. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinopfuura 182 vanonzi vari mungarava iri muNamibia vakamirira kudzorerwa kuZimbabwe. Bepanhau reHerald rinoti ngarava iyi inonzi ndevazvimabhizinisi vokuAmerica vari kutarisa nzira yekudzorera vanhu ava kumusha kwavo. Chronicle rinoti vanhu vana kuBulawayo kusanganisa umwe mukoti wechipatara chemupindo nemurwere akaenda kundorapiwa pachipatara ichi vawanikwa vaine chirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Niko vashamara kweStudio 7 munotipa nhau dzechokwadi indoitwa mainyasha ndiri kuno kuJobe. Inini hangu ndarwadziwa chokwadi nezviri kuita kuZimbabwe, zviri kuitwa kuZimbabwe apo, zviri kuitwa vasikana vatatu avo veMDC avo avanga vakapambwa vavakunzwe zvinovasungwa zvino nai mwari chakuchiri kutonga nyika here vamunanga kwaiko kuti vanhu vanoti vari pakati pemarwadzo vakapambiwa vakaita sezva vakaitiwa zvi uku vakuonekwa kwakuitwa chimbi chimbi unzi vasungwa vakutumiswa pamberi pedare kokwadi kutanga kwaitwa chimbi chimbi kutsvaka mhondidzo dzakaiti dzakavapamba dzikavashungurudza ndodzoka ndoti kuna baba avo vataura izvo ngavazive mashoko okutaura kuti ye ndofungidza kuti vasikana vakapambwa neMDC ichida kusvibisa zita reZANU-P F ZANU-P F toiziva kubvira nakubvira aiwa ndodzokazve ndoti kuna Thokozani Khupi dambotidzikamira zvake haana kana vhoti yaanombowana hapana kana kutonga nyika kwaanombofa kaita aiwa sendikurwadzi vamwe nevasikanavo veMDC vedue nezviri kuitika nyika yedu yeZimbabwe handatenda hangu
makadii vashamarari vestudio 7 nokutendai nekuti panhau dzakanaka ndichafai makani kuZimbabwe
pastudio 7 apo ana mukoma Zhonga nana mukoma Tanonoka makadii nokutaura namukombe paSouth Africa ndoda kutaura hangu panyaya yekuwanda kuri kuita makeses muZimbabwe makeses muZimbabwe haaperi ende acharamba achingowanda nekuti hurumende yedu yakakonewa pachingwani ingadai yakatakura vanhu vayo vanoenda kumaquarantine centers vondokwarantaina vanenge vabatwa nechirwere voonewa kuti varapiwa nekuti iko zvino mumwe nemumwe unongofunga kuti hai ndoda kutoenda kumba ende mumwe nemumwe uchitongoenda nepanenge angoda napo achinosvika achinopinda muvanhu futi zvichakonzera kuti vari ikoko vabatwe nechirwere saka hurumende yakafanira kutumira vanhu vanotakura vanhu kuno mabhazi yotakura vanhu vanenge vachidanda kumba kwavo kuenda ipapo hurumende yakakonewa katarana South Africa yakaenda kunotora vanhu vayo kune dzimwe nyika iko zvino yakungorwisana nechirwere chiri muno muSouth Africa but Zimbabwe iri kurwisana nechirwere chiri ikoko uye ichaurwisana nechevanhu vari kubva kuno kusouth africa vachienda ikoko kuZimbabwe saka hurumende ngaione kuti yoita sei matanho ekuti irwise chirwere ichi zvakanaka ndatenda hangu
makasimba here vashamarari vestudio 7 inoitwa Kenan ndikuda kutaurawo nenyaya yemabhaziyo ari kunzi kwanzi vanhu varipoya mabhodha vachibvao vachienda kuZimbabwe nyika yavo yese izvozvo zviri kuitika kubudikidza nekunge mabhazi acho ari kudhura zvisingaiti so vanhu vakuita zvemukoto kuti vaone kungosvika kumusha chete because kuti ubate kubhadhira bhazi riri kunzi riri kutakura vanhu richisiya pabhodha richizotakurwa nemazuba pari kubuda mari dzakareba pari kubuda 1.1 because unonga wabhadhara mari yebhazi wapedza kubhadhara mari yebhazi wonzi vechibhadhara mari tiende kutenga chipepa kuna ambasada chekuti takubvumidza kuti ufambe so vanhu vazhinji izvozvo ndozvavari kushaya mari dzekutenga izvozvo ndosaka vakuitavavo zvekudini zvekujamba mabhodha zviri chipi but dai hurumende ipapapo ichida kuti chirwere ichochi isaspread taikumbira kuti hurumende dai yabatsirawo vanhu ivabatsira vanhu nemabhazi anouya kuvatakura ari kana vehurumende handofunga zvekorona izvi zvaigona kuita zvishoma bhozi kutaura kuno mumaruwa chaimo chirwere ichochi chatopararira bhozi nevanhu vazhinji vati kutoziya vakatoenda kumusha uko zvekupoya izvozvi zviende namanje vatori kumusha ungati itovaonana pawhatsapp vachitopota vachiti takafamba zvakanaka vachididi
nai mashamarero estudio 7 makadii zvenyu mazuva ano hamunenge hamusisina nyaya mazuva ano mangofanana nezvedpc asi mukushaya nyaya dzokutaura here kuZimbabwe hamuna nyaya here kuZimbabwe tiende kutaura nyaya dzisina nemusoro dzisiya nyaya dzine musoro chaizvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vadonald trump vasa inagbaro rinodziga mirairo inofanirwa kutevedzerwa nemakambani esocial media anosanganisira Twitter, Facebook, Google nemamwe. Izvi zvinotevera kusafara kwava Trump mushure mezvimwe zvavakaisa pa Twitter pavo zvakanzi ndezvemanyepo zvikakonzera kuti Twitter itaurire vanhu pokuenda kunoona chokwadi. Nyanzvi mune zvemitemo dzinoti vaTrump havana simba rekuvhara kambani zvikuru sei dzinoita basa rekufambisa mashoko. Vanodzidzisa public relations pa Texas State University San Marcos mudunhu reTexas muzvinafundo Priska Ngondo vanoti vaTrump vari kupomera makambani esocial media mhosva dzavari kuita ivo pasocial media.
Executive order yasainwa naTrump ndeyekuti valimite my rights in my social media companies so that they can get into trouble kana to censor my groups or messages they feel are incorrect or spreading information.
Chisa konzera kuti vaite izvi.
Mari mwezuro Twitter yakaita a fact check warning pama tweet at Trump maviri saka ndotovadaro zvakamboa. Saka this is his way which I get back at them.
Zvinogona here kupindira munyaya dzezvemedia sezvisi.
The problem is executive order yasaina really haina any power to it because it's a federal law. So executive, the president agone kungopinda achichinja federal law, things at the federal level. Zvinofanirwa kutoenda through the courts and then Congress has to make it law. So at this point, it sounds kunge zvinotyisa but hazvina hazvo any weight.
Kusaina kwavaita uku chavari kuda chii? Chabari kuda kuti chiitwe nemasocial media companies awa chii?
Chavakungoda, I guess his main problem is kuti he feels kuti just because ivo vakanzi zvavari kutaura hazvisi zvemashuwa, then he feels kuti tech companies are now in control of the message, which zvinotofekesa because zvaari kuita ndizvo zvaari kuaccusa my tech companies of doing.
Saka imimi sokuona kwenyu munofunga kuti makambani esocial media aya achadini nenyaya iyi?
Twitter has actually doubled down on their efforts to expose my incorrect facts and no tweet kwanaiwo President Trump. And at this point, social media companies, I feel kuti vachatongotamba vachiita push back against this executive order. Executive order, you know, pesana ne America's First Amendment rights, freedom of speech.
Izvi zvaitwa izvi zvinoafekta vanhu, zvinobata vanhu sei mukushandisa kwavo social media? Chii chatinotarisira kuchinja?
Executive order yavo ikabudirira, in terms of isusu my users, it won't change much in terms of information yatinoisa. Zvichachinja is at the ningiriki, at the social media company level, ndo vanenge vakuita having to go through information yachona vachiona kuti okay, what are we going to leave for social media and users, Chabisa, so to protect themselves? Because right now, all social media companies are very protected under a law that passed from 1996 in Section 230, the Communications Decency Act. They cannot get into trouble over what other people post on my social media platform.
Avo vange vari muzvinafundo Priska Ngondo vanodzidzisa public relations pa Texas State University San Marcos mudunhu reTexas vari parunhare kuTexas neStudio 7. Mambo kachino mkurumbira na nasu weste Todi yii kachiba kuna Oliver Mtukuzi Se zonguwa edu ya pera Tumbo tarisa zangeziri muna uza nasi Wanu wabatu anechewele che COVID-19 Mzimbabwe Vashika pasa nane makumima nane wafumbamwe 149 Kanzuri echipinge ili kukunza zivakwa zinonji zaka iswa ziriku njekwe mtemo Kashika kumagumo, echuro nguwa chedu cha nasi Iva ineshu shekare maniru ya nasi apo chichukupaya chenzimwe na uu Ini, ndiri tanona kwa wande, ndiri Washington DC, chiti moswara zakanaka Soku isika